kunetsa mugweru muguta regweru nenyaya mvura ndechekuti kubva musi wechitatu kana kuti musi zvakatanga musi wemande mvura yakanga isiri kubuda mumachips evanhu evagari yakaita mazuva akati wandei isina kubuda matepe evanhu kubva mawadzi ose emugweru ari 18 saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti hatisi kuvagari havasi kunzwisisa kuti chiri kuita chikonzero chekuita kuti mvura isabuda mumatepe avo chingava chii zvichireva izvo kuti kanzuru inoiva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa an official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugwenhoro ringava rei saka nyaya dziri kubuda pagweru city townhouse ndedzekuti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC kune fault yakaitika kusubstation iri kugwenhoro zvinova izvi zvakonzeresa kanzuro kuti inge isingagoni kuprovida mvura asi kumasangano ose maviri aya gweru city council nezetdc havana kunge vaudza vagari kuti dambudziko racho ringava papi vakangonyarara macity fathers edu necouncil management havana kunge vataurira vagari kuti dambudziko racho riri papi zvakonzeredza izvo kuti vagari vaende kundotsvaga mvura kumabohos nedzimwe nzvimbo dzavangakwanisa kuwana mvura kuti vagone kushandisa kumwa uye nekushandisa mudzimba dzavo
sesangano rinomiririra vagari vomugweru makambosvitsa chichemo ichi here kucity council yenyu
chokwadi ndechekuti sangano regweru residence forum raamboedza kuengeja vakuru vekanzuru pamusoro pedambudziko irori asi vamwe vacho mukatarisa havana ruzivo rwokuziva kuti zviri kumhonyazofamba sei saka izvizvo zvakonzeresa kuti vagari vasange vashuwa kuti dambudziko racho riri kutangira kukanzuru here kana dambudziko rokutangira kuzivisa nekuti pakati pemasangano ese maviri aya hapana sangano ragona kunge ichibudisa pachena kuti dambudziko racho riri papi chaipo uye kuti vagari vangabetsereka sei kuti vakwanise kuwana mvura
imimi sesangano regweru residence forum chii chamunotarisira
tatiexpekta kuti isusu sekutaurana kwatinoita nevecouncil ndezvekuti kana paita dambudziko rakadai information and publicity department ravo rinofanira kuudza vagari kuti ndo dambudziko ratasangana naro uye nekupawo maalternatives ekuti vaone mvura kana angava mawater bowsers kana zvingava dzingava motikari dzekanzuro dzinogona kunge dzichipfuura dzichipa vanhu mvura mumawadzi akasiyana siyana asi izvizvezvi hazvinenge zvichiitwa zvakonzeresa izvo kuti vanhu vamuke even kuma 2-3 am vachinotsvaka mvura kumabohos